Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 13 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here kana kuti kwete kana kuti zvirambe zvichigara muSouth Africa mushure mekuwedzerwa nguva yoenderera mberi mudare pamusoro muPretoria. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti vanhu vakawanda vakaratidza chido chekurimirira musarudzo uye rave kupepeta vakadomwa nevanhu kuti vavamirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yekukata yeAl Jazeera iri kutarisirwa nhasi kuburitsa ongororo yayo yekugumisira panyaya yekubiwa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering kuri kunzi kunogona kupa kuti Zimbabwe iongororwe nesangano remubatanidzwa wemapurisa pasi rose reInterpol zvinozopa kuti nyika itemerwe zvirango zvakaomarara sezvo dzimwe mari idzi dzichigona kuguma dzave mumaoko ematororo. Studio 7 yakatumira mivunzo kuInterpol kuti inzwe zviri kuitika asi haisati yapiwa mhinduro. Sangano rinoonawo nezvenyaya dzekucheneswa kwemari nedzimwe reFinancial Action Task Force kana kuti FATF rakati titaure neveInterpol panyaya iyi. Vamwe vakabatwa mumambure huori hunonzi huri kuitika vakaita sava Simon Rutland, vaIvan Macmillan, vaHubert Angel nevamwe vana vakanzi neRBZ vambomira kushandisa mari dziri mumabhanga nyaya iyi ichiongororwa. Asi vakawanda vanoti kupedza nguva sezvo vanhu ava vachibuda pachena vachiti vanochengetera mari dzavo kuDubai mudzimba nemumahofisi. Hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatora matanho akasimba kuranga vanenge vabatwa nemhosva dzehuori. Asi vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende pari zvino kupedza nguva vachiti nyika yave kuda vatungamiri vatsva sezvo varipo vaine huori. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati Zimbabwe inorasikirwa nebhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti $1.2 billion pagore kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Asi sangano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti $1.5 billion kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Kana paine zvabudiswa neAl Jazeera tichakuzivisai. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1/10 here kana kuti kwete yapinda muzuva retatu mudare repamusoro muPretoria nhasi. Magweta ehurumende achiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuti zvidzokere kumusha kana kutsvaga mamwe magwaro. Vati zviri kugurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi kuti vape magwaro aya upenyu kana kuti asvike kumagumo. Asi magweta ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe akaita sesangano seari pasi pesangano re Helen Suzman Foundation anoti kuita izvi kutyora kodzero dzevanhu uye zvinogona kuguma zvapakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirasikirwe nemidziyo nemabhizimusi azvo sezvakaitika kuUganda pakanzi nevaitungamira nyika iva Idi Amin verudzi rwechiIndia vabude munyika iyi muna 1972 vachipiwa mwedzi mitatu chete yekubuda. Magweta aya atiwo zvinhu muZimbabwe zvatonyanya kuipa munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavatora chigaro pakapidigurwa hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe neMauto. Nyaya iyi iri kutariswa kupetwa mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivans Zininga weStudio 7 abata sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Chatingataura ndechekuti vanova vakaendesa nyaya kumatare vechitatu kana kuti vechina nhasi nekuti all truck drivers yakapindirawo ikaita yechitare ikaitawo an applicant. Saka nhasi taona Zimbabwe Immigration Federation iri kushandisa vanangu vaito advocate vaitove nhasi ichipinda. Kwasara mangwana kuti kuchipinda veZimbabwe Exemption Permit Holders Association kuti vave vekupedzisira nyaya yacho ichipera kana ichagona kupera mangwana. Asi nyaya ichiri kuenderera mberi maapplicants
saka tarisiro ndeyekuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarisiro ndeyekuti mangwana zvinofanirwa kunge zvapera. Hatinyanzoona zvedu kuti mapera acho achafamba sei nokuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyanzopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge inyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuitira kuti maarguments anyanzovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyokwa pai zvinenge zvakanyokwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera. Saka tinofunga kuti inogona kuti zvava mangwana inyanzopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzidzi.
Muchiona nekunzwa zviri kutaurwa mudare umu, munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zveZimbabwe here?
Munamato wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye zvaakakosha zvavo. Chero ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachiuya vachitaura kuti aiwa hatigoni kutidaro nekuti isusu tiri kuti paja haishande apa nezvakadai. Asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana veZimbabwe. Asi nenyaya dzekuti kana makoti anomatara anofambawo nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka. Nekuti tinombozviona zvakare muno muSouth Africa kuti nemakotsi pane dzimwe nguva mamatara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuConstitutional Court.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunare muSouth Africa naIvans Zininga weStudio 7. Komisheni iri kutungamira kusarudzwa kwevanhu vachamirira bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC musarudzo dzegore rino yeCitizens Candidates Independent Selection Panel yazivisa nhasi kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa ndovega vakadomwa kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika uye pane vanhu vanodarika zviuru zviviri vari kuda kumirirawo bato mudare reNational Assembly kwozotiwo vamwe zviuru makumi matatu vari kuda kumirira bato iri kumakanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wekomishen SPSIPEN vaShepherd Ngandu vati vachamisa vakasarudzwa zvine musindo kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Kana takuuya panhau yatingati presidential candidate vaNelson Chamisa ndivo vakanominatwa nemaconstituency ese munyika. Hakuna zvemumwe akanominatwa kunze kwavo. Saka ndo chimiro chiripo ichocho.
VaNgandu vatiwo pane vanhu vakawanda vari kuda kumirira Triple C musarudzo dzeparamende nemakanzuro.
Zvandingade kuzivisa vateereri ndizvo kuti kati menyika yose mumawadzi ese 1970 atinawo takawana mapepa emanominations ari kubva ikoko akawanda zvizhinji. Kana takatarisa kumaparamendi takawana manomination forms anopfuura 2000. Kana takatarisa zvemakanzura izvi takatowana manomination forms anopfuura kuma 30,000.
Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vese vave kuenda pachinano chinotevera chekuongororwa nhoroondo dzavo mumusangano muhondo yekurwira utongi hwejekerere pamwe nekuti vane zvimiro zvakanaka here munharaunda dzavo nezvimwe zvinotarisirwa nebato.
Nomination process yapera asi tichine zvimwe zvikamu zviriko kumberi zvinosanganisira vetting iyi ichange ichitarisa kuti vanhu vaya vaya macandidates akasarudzwa aya vakamira zvakanaka zvakadii mukati memusangano pakushanda kwavo uyezve kuti vanokodzera here zvichienderana nebumbiro remutemo kana kuti neelectoral act. Zvikafamba zvakanaka maprocesi iwawo then pakupedzisira pacho ndo pachazodudzwa mazita avose vachazomiririra.
Vakapanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalosiziva vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti pakadomwa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki vakarwawo ndeverusununguko nevamwe.
Kune vamwe vatichatokumbira nekutaura navo kuti vave deployed by the movement nekuti mastakeholders ane mazita anenge achitaura kuti hakuno isusu as people living with disabilities tiri kufunga kuti dai mati itoomukana kuti tiende kucouncil tiende kuparliament.
Vangandu vatiwo vakawana zvichemo kubva kune vamwe vasina kufara nezvaiitika kunyanya nyaya yemhirizhonga vakavimbisa kuti zvichagadziriswa.
Kana paine vamwe vanhu vane mhirizhonga dzavanenge vakaita dzinosanganisira kurovana kana kuti kurova vamwe izvozvo zvinozotariswa futi pavetting process yatataura iyeye kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kuzotadziswa kuti vabudirire nokuda kwemhirizhonga dzavanogona kuvaita sevakonzeresa.
Mukuru weplatform for youth and community development vaclaris madhuku vati kuwanda kwevanhu vari kuda kupinda muparamende nemakanzuro kubva kumapato ezvematongerwo enyika kunoratidza kuti veruzhinji vave kuona kuti ndo zvineraramo.
Vazhinji vanoti vange vachikwana because vanoziva kuti the moment yaunenge wakwanisa kunge watoo mune zvematongerwo enyika une zvakawanda zvawakwanisa kuita zvinosanganisa madecisions zvinosanganiswa kana even protection. Saka ndokuona kwandiri kuita kuti vanhu vakawanda vaakufarira nyaya dzekunge vari mune zvematongerwo enyika nekuti zvinovabatsirawo kuita mamwe madecisions or kuwanawo attention nekupiwa ruremekedzo pavanenge vachiswera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vajoi mabhenge vanoti havazive kuti chirongwa cheTriple C chakaitwa pajekerere asi vakati chinogona kunge chakafamba zvakanaka kana pakatevedzwa zvaitaurwa nemutungamiri webato iri kuti zvichaitwa.
Kuti zviri izvo zviri kuitika kana kuti zviri izvo zvakaitika, aiwa tinongotika chinhu chese chese chitsva, chine pachakanakira chine pachakaipira. Asi vanhu vakange vachinzi vachasarudzwa neiyo iri kunzi consensus mumatunhu avanogara, ndinoona sekuti pachabuda hwirisha dzevanhu, pachabuda mbambande, pachabuda simbi dzavanhu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada, muzvari Francesca Mandea, vanoti vari munyika yeZimbabwe pari zvino umo vari kupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kunyanya vari mumabasa epamusoro. Muzvari Mandea vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa zvirongwa zvavo zvanga zvichiitwa mwedzi uno nemwedzi wapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndakauya kumusha mushure memakore mapfumbamwe. Ndakauya kuzoona muzukuru akaberekwa ndisipo ava kutosvitsa gore nekuona vakoma nemunin'ina nehanzvadzi dzangu nehama neshamwari dzinodiwa. Ndinofara chaizvo kusvika kunyika yechizvarwa. Ndichifambira dzemhuri kudai ndaishuwirawo kuti dai ndawadzana nemadzimai.
Mungati imi makakwanisa here kuzadzisa shuwiro yenyu yekushanda nemadzimai?
Ndiri kushanda nevakadzi ndichigoverana navo pamusoro peutano hwepfungwa sa coach Fran. Uye ndiri kutaura nyaya dzeupenyu hwangu, dzekurwadziwa kwandakaita uye kuchinja kwandakaita marwadzo oupenyu kuti ave zvipo zvinobatsira vamwe kuti vawanewo zvipo nemukana kubva mumarwadzo avo. Ndiri kuita hurukuro nedzidziso yeutano hwepfungwa kune avo vanoda kutanga kuita basa racho rekusimbisa mhasuro dzepfungwa kuti vazokwanisawo kugadzira zvipo nemikana.
Zvii zvamaipakurira madzimai pamusangano uyu uyezve mungati zvakatambirwa sei?
Takavharisa mwedzi wekupemberera madzimai kuAlliance Francaise. Takakwanisa kuzadza nzvimbo yese. Ndakataura nyaya yeupenyu hwangu kuti ndava coach, munyori wemabhuku, mutauri uye ndine mikombe yandakapiwa kuti ndinoshandira social justice uye ndiri gwenyambira. Ndinoziya ndina kutanga ndiri mukadzi ane simba rakadai uye ane utano hwepfungwa. Ndakakwanisa kuchinja mafungiro, matauriro nemaitiro angu ndikazvisunungura muuranda hwepfungwa. Ndinofara chero zvakaoma sei. Ndakakurudzirwa vaivepo kuti vaite saizvozvo. Mumwedzi wekupembera vakadzi dingindira raivere kuti tishandise masai sai kuti tiendese basa rekuenzana kwevarume nevakadzi pamberi. Basa rese ratakaita takaita mumasai sai. Tichibatsirana kusimbisa mhasuro dzepfungwa uye tichisimbisa kuti tive vanhu vakazvimiririra uye vanongofara chero zvakaoma sei.
Muzvare Francesca Mandeya vari parunharo muHarare naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7. Pave nemaonero akasiyana siyana panyaya yekuti vezvematongerwo enyika vopinda here mumachechi vachinamata kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa pamwe neutungamiri hwebato ravo weZANU PF vanoonekwa nguva zhinji vari kumakereke akasiyana siyana zvikuru ekereke dzechipostori. Mwedzi mishoma yadarika, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakashoropodza vaMnangagwa vachiti vakanga voita makereke nhandare yekutsvagira rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International pamwe naBishop Parere Kanyenzura vekereke yeMirirai Jehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza Pastor Matinenga kuti vanoti kudii nenyaya yekuti vezvematongerwo enyika havachabva mumakereke.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda vatereri vedu vose veStudio 7. Nhau iri kutaurwa iyi haisi nhau isiri mumaziso mevazhinji, inhau yatinoona, inhau yatakatarisa zvikuru sei isusu vemachechi. Takatsungurira meso pakuti chinhu chinopokana nekupesana nenzvimbo yedu isusu pakunamatwa kunenge kwakatarisirwa kuti kuitwe mumakereke. Nekuti kereke haisi nzvimbo yezvepolitics. Kereke inzvimbo yakamirira kududzira nekutaura rudo rwakaratidzwa naMwari kunyika pavakatishpa ishi Jesu Kristo kuti vafire zviri zvedu, vavedira mamba, vave chibayiro.
Ndikubatei muromo Pastor, regai tinzwe kuna Bishop Kanyenzura.
Ndinowirirana chose naBishop Matinenga nepfungwa dzavari kuti zviisa. Ichokwadi kuti mapoliticians havafanire kuwanikwa vachienda papeupiti. Saka vapapeupiti vakutanga kuita zvemaslogani nekutaura zvematongerwo enyika. Nokuti kukereke inzvimbo inofanira kuenda vanhu where their soul should be safe. Saka haisi nzvimbo yekutsvaga mavhoti, kune nzvimbo dzavanofanira kuenda kunotsvaga mavhoti. So when politicians are actually going kumakereke kutsvaga mavhoti, it's actually an abomination.
Todzoka kuna Pastor Matinenga. Dambudziko riri papi panyaya iyoyi? Tingati dambudziko riri kune vezvematongerwo enyika here kana kuti vemakereke vari kubvumidza vezvematongerwo enyika kupinda makereke mavo?
Vezvematongerwo enyika vanhu vari kuvhima. Vanovhima nemagonero avo ese avangaiti. Dambudziko riri kwatiri isusu vemakereke kuti tiri kuvhurira musiwo vanhu vasingakodzeri kunge vachipinda. Kana dai vezvematongerwo enyika vaiuya pakereke inopupura Jesu sezvazvakafanirwa, vaidzoka vawana ruponeso, kwete kuwana mavhoti. Asi vari kuuya mukereke inongova musanganiswa. Vari kuuya kuvanhu vane pfungwa dzenyika vasina pfungwa dzezvemweya. Saka kuti vachakwanisa kuzviyenanidza kwavari ivo vakutoona semukana wekuti vabatirane vachifamba pamwe chete nekuti vatsauka kubva panzira yavanofanira kunge vakamira pairi. Inova nzira yekumiririra zvakaitwa naIshe Jesu Kristo mukufa vachimuka kuti vanhu vawane ruponeso. Zvichireva izvo kuti kunyange dai vematongerwo enyika vaiuyawo mukati mekereke, havaikwanisa kuti vaite maslogani. Nekuti mukereke hamuitwe zvematongerwo enyika. Mukereke munoitwa zvaIshe Jesu Kristo, ruponeso rwavanhu uye nekuratidzwa rudo rwaMwari rwepamuchinjikwa.
Bishop Kanyenzura, muri kutsigirana nezviri kutaurwa naPastor Matinenga, asi imi muri mutungamiri webato rezvematongerwo enyika, Zimbabwe Transformative Party, munozvipatsanura sei izvi?
hongu diru kuti gilase kutawa na bishopi matiri nenga kuti dambu kikorire kuwatunga mirewe makereke wanobuma uinza mapolitikin pa mapopi kipavu asiri kendewe zere nishitiko yu mapolitikin wachwane dambu zikukusakari na inu mapolitikin wakawana kwa shenda kunumira paka mbele tem vana mati wachita maslogan yao wachaka mafot wakuto sibisa kereke ya mwari wakuto sibisa njibu ya mwari kisesa kita beushaza marimesuru kutipa kazi na asiche iye maisi wapachikero na mwari wa hero mamboku wa pera akasa usiku yoho saka watunga nyewe ma patisa kwa wari kwenye pambirike ma unganu wakuto chaga chituko kubapambirika mwari wano tukwa na mwari dintu enda pa mbundo mandi budoto mwesi postanu rasei kani kini kukereo kutikupaliza shoko na mwari akasiana kutaga mafoti saka diyo mchako ulipo
Pastor Matine Ngamunoti
Bishop ikanye nzura wa taura saka naka chaisu chaisu kereke haifaniri kuita se matongeru enyika matongeru enyika tinoita se dunga munu
Bishop ikanye nzura tipete chirongwa munoti vya jinji vamu yuma kereke wanu pesira wa kutengwa nefipo newe zematongeru enyika
chika taisa mafoti chenze wa kuya nefipo shipo zao zirugu bakuti kiko zimutine mali zero zirugu wa zebo ipatimo ona utumuwa munu naruto wa 205,000 for example ya bakubi saka izo wazo hati zitendere mkabime imba ya mwari imba embe ya mwari mfana kumira ya kashi mireri
Vangavari Bishop Pareka Nyanzura vekereke Mira Jehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato rinopikisa Zimbabwe Transformative Party vari parunare muHarare manzwa zvakare kubva kuna Pastor Martin Matinenga vekereke His Grace Ministries International vari parunare muSouth Africa ne Studio 7 tichiri panyaya zvematongerwo enyika nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nava Robert Chapman mutungamiri webato rinopikisa Democratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ tirogamuchira ine mufaro muno mu Studio 7 President Chapman
Thank you very much. I know tenda chaizvo kuti matimba ita kunoku but makasimba here. Makadi.
Aiwa tiri vapenyu regaiti kande zvamauya nazvo zviri muhapwatipe kune vateereri. Totanga nekuti munge muchiti udza kuti sei muri muno muWashington DC panguva ino.
Tashedzwa kunzi invitation yatumidzwa kunzi DUZ ngaimbouye kuona ku World Bank Summit, World Bank IMF Summit. Saka tambouya kuzoungana nevamwe vabva kuAfrica. Tichisangana nao timboona kuti vari kuita zvakanaka vari kuita sei machinjiro ari kuita nyika dzavo kuti vakachinja sei mutemo wekubata mari izvo tirikutoziva kuti zvitonetsika nenyaya yecorruption kuside kwedu kuZimbabwe izvozvi but tirikudzidza vamwe vakazvigadzira kudhara tichiona kuti vari kuenda kupi
Mm-hmm. Tichitarisa panyaya iyo yamataura enyaya yekuti mudzidziswe kuti mari dzinobatwa sei nezvimwe zvakadaro tinoona kuti muri webato rinopikisa kana kuti reopposition panewo here vekuhurumende vakauyawo kuti vange vachiona nokuti tinomboda kutarisa zvanhasi tisingatarise mune ramangwana kuti kana mazopinda mumasimba
isusu tichitasvika vehurumende yezimbabwe hatisati vaona kunoku saka tizive kuti vari pano here kana kuti havasi but tinoziva kuti embassy iri kunoku kuWashington saka hatisati vaona taona Mozambique taona Zambia tikaona vamwe vekuGhana vamwe vakawandisa kubva kuAfrica vachitaura ivo nhau dzavo kuti vanofamba sei vachichengeta nyika dzavo isusu tichingotarisa kuti apa panoshandirwa tinogona kubata ipapo apa hatigona kubata ipapo
Vano weZimbabwe vakanzwa mumazuva atingati mashoma kana mwedzi yadarika endo pakanyanya kubuda zita rekuti Robert Chapman vangada kuzova kuti muchidimbu ndiani chaiye anonzi Robert Chapman
Robert Chapman ndiri muZimbabwe ndakazvarwa muZimbabwe ndikakura kuchinoi ndiri nhererawo but ndakarerwa nagogo nasekuru vangu vakadzidzawo ivavo saka inini Ini ndiroto mugeto youth akabva kuchinoe tikafamba nyika dzese dzakawanda tichingodzidzawo tichishanda manje takudzoka kuZimbabwe toda vamwe vana vese vekuZimbabwe vadzoke tichitaka kuvaka nyika yedu zvakanaka sere kuti vanhu vese vanobenefita kana kuti vanopiwa chipo nerudo reZimbabwe saka tichiramba tichingovaka nyika kudaro
Vangwe vanodawo kubvunza zvakare kuti ko Chapman vapinda mune zvematongerwo enyika vadii kungopinda mune mapato arimo nakudhara pane kuuya vachiumba bato izvo
Ya iyo na iyo inoda nguvu yake mbo rebesa mbichana anifunga china George Nas, but tika tenga kutarisa iyo mabacha chuo iwa tukuona kudivangwa kuto chingeta njimbo havasku shedza wame kutwa pinde wachishanda wese wachimbo tesa kuti pamwe uye anima ideas ake anogona kushanda isituoma adopter vadango chingeta wachichika kuti pacha penetrate wanu wanyowan saka isusu pataka zutenga kutarisa kuti aiwa tukuona kudivangwa varu kusaidi yakarebesa stereo pamwe varu ku conservative right wangu varu ku left. Isusu chavadati aiwa ngatika zile chinchiripa pa center chiripa kati kuti vangwese vanenge vari pakati vakato wandisa kupfuura vari ku extreme left extreme right. Saka isusu ipapo ndopataka tanga kuti aiwa ngatika zile mtemo wedu we constitution ye DUZ kuti vari pakati vasinga one nzvimbo iri ku one side kana iri kuzano kana iri dzimwe opposition vanogona kuunganidza pakati pe DUZ vachisangana ipapo. Isusu totora ma ideas anobva kukwese tichitarisa kuti nyika inovakwa sei because that is tinozviziva kuti Zimbabwe itori ne demographic yakasiyana siyana vamwewe ma tribe vamwewe religion vamwe isusu vane ganda rakambosiyana siyana but kuti Zimbabwe vanosangana pakati ne nawo ye DUZ ne constitution yedu.
Tichiona kuti muchangopinda mudariro iro riri kutambwa nevagara varimo vamwe vatoone makora anodarika makumi mana vari mune zvematongerwo enyika muri kutambirwa sei nevana veZimbabwe?
Tukutambira zvakanaka Sterek. Kwese kwa tiri kuenda kutipamba mnyike Zimbabwe, wali kutofara kuti tiri kutoshika. Tikaenda iko kumatibeland, tika gamchiro shakanaka, tikaenda kumanikaland, tika gamchiro shakanaka, tikaenda kumashingo, tika famba shakanaka. Saka ipapo, tiri kuto gamchiro shakanaka, sireki, wani wali kutuwa junju nyowani, wali kutuona kuti, ava wali kutotamba vese. Even tika tenga taura nyeze, ze mparlament chaimo, kumarizi, zaka piwa, zimuna Christmas, ze 40,000, wani wachitamba na kudaro Christmas, wali kutuona kuti, je politics, je kudara, wana wangu ramba remote, chengita njimbo, wali kutuwa junyowani kuti jutenga kufamba, kuti nyika yetenga kufamba. Saka tukuto gamchiro shakanaka, sireki mzimbabu.
Pari nasi Chapman nyaya iri kunetsa muZimbabwe inyaya yekubiwa kana kuburiswa kunonzi kuri kuitwa goridhe risiri pamutemo pamwe nekucheneswa kunonzi kuri kuitwa mari dzeuori nyaya iri kuburiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Imi munoionawo sei nyaya?
Munoziva ka nyaya iyoyo taitoziva kudhara kuti panga pane corruption muZimbabwe yakatowandisa stereki but andifunge kuti semaZimbabwean ipapo patiri so tichisvika pamaelection aya pane nhau dzakawandisa stereks dze delimitation report tingatarisa voters roll ne dzimwe kubata zvokuitwa the fact kuti parliament hapana zvairi kuita justice system yacho haisi kushanda mutemo vanhu havasi kubatwa even tikatarisa kudhara pane vamwe vaitoziva zikanwa kunzi vaito imomo corruption vasingabatwe izvozvi ndikakumbirawo ndichirama ndichikumbira maZimbabwe kuti ma decision atirawa kuita manje mafungira tichitarisa pamberi nyaya yeZimbabwe tofanira kuita zviri serious because tikaregerera zvinhu zvakadai zvichiburitswa zvionekwa kwese the whole world rikutoona zviri kuitika muZimbabwe isusi macitizen tikasabatana tikataura kuti tauda kuchinja nyika andifunga kuti tichogona kudzokera saka ipapa I think kwandiri inini ka zvitori serious because tikataka kutarisa zvinhu zvemapension tikataka kuti nyika haisi kuvakwa tikataka kuti mayouth haana mabasa even mining sector yacho iyoyo vanhu vacho vari kuita goridhe ivavo vanhu ivavo tiri kutoona kuti ma opportunities acho vari kutotorerwa ma opportunities zvichibuda panze saka Zimbabwe ndinokumbira kuti titenga taro nyaya dziserious tichipinda apa pamaelection.
Ndongoda kuti muti muchidimbu munokunda here sarudzo dziri kuuya idzi muchidimbu tivhare chirongo.
Achomuona pamberi tichinene basa even my desk files announced muna August tinoziva kuti isusi kushanda hatitye saka tinoramba tichifamba nyika yese tichiudza nhau dze hope and opportunity and prosperity.
Tinotenda zvikuru nasi manzwa mega kubva kuna va Robert Chapman vanove mutungamiri webato rinopikisa redemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ vatitsika pano pane penyuro yedu yeStudio 7 muWashington DC. Muchirongwa cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba zviri kunzi zviri kuitika munyika. Pakatariswa kuti Al Jazeera ingangoburitsa chikamu chekupedzisira nhasi. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa musoro yenhau zvakare. Au Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here yoenderera mberi mumatare emusouth africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc nekusiyai muina Gaino Gumede Saidi.